Watongi wedare iri wakitunga miri wanemtelezeri we mkuru we watongi munyika Justice Elizabeth Gwaunza varasa chikumbiro ichi asi havana kupa zvikonzero vakiti vachaita izvi apo vachatura mutongo wavo uzere panyaya iyi. Muchidimbu chemutongo wavo Justice Gwaunza vati nyaya yevamupungu yave kuzonzikwa nemusi wechishanu. Rimwe remagweta ange achimirira vatika nevamwe vavo vanobva uchinanu vaudza Studio 7 kuti vachagara pasi navakika vachipangana mazano. Vakika vange vari kuda kuti vatongi vese veconstitutional court vazvibvise panyaya iyi sezvo vakadomwa panyaya iyi kuhigh court uye vakapikisawo mutongo wedare iri kusupreme court.
Client yedu Musakika anga akaita chikumbiro kudare kuti chikumbirawo kuti nyaya iyi inzikwe nevamwe vanhu vasiri imimi, nekuti imimi makasaishwa makadomewa pamaapplication anga ari kuhigh court. Ende nyaya iyi yamuda kunzwa inyaya yamakatoopoza mukaitawo application yenyu mukaapila iri kusupreme court. Saka hamungakwanisi kugara muchinzwa nyaya yenyu sevatongi munyaya yamurichi yamakatoapila yamuri involved in kudara, nekuti munenge muchingonzwa nyaya yenyu pachinyu. Saka dare rati iro hapana umwe munhu angakwanisa kunzwa nyaya iyi kusiya kwavo, harisati ratipa zvakazara maererano nekuti vasvika sei pakutonga seizvozvo.
Gweta ravamupungu valavhimo madhuku vati vafara kuti chikumbiro chekuti vatongi vasanzwe nyaya iyi charaswa.
Saka darati aiwa tinokwanisa kunzwa nyaya iyi, saka vatoti Friday vava kunzwa nyaya taa kuchipinda munyaya chaiyo chaiyo. Asi ngandicharo kuti ava vanga vachiti majaji asanzwa nyaya ndo yanga ingori nyaya yavo huru. Mukaona zvakaitaura pasocial media kupi, nyaya yavo chaiyo chaiyo ndeyekuti tabudirira because tabata majaji ese ende hakuna munhu achanzwa nyaya. Saka majaji ata siri nyika haukwanisi kubvisa koti woita zvauri kuda, ndo zvatotaura ipapo.
Vamupungu vakakwidza chikumbiro chavo kuconstitutional court mushure mokunge vatongi vatatu vedare rehigh court vachitungamirwa naJustice Appius Zhou vapa mutongo wekuti vamalava vaende kumujandigere sezvo vainge vasvitsa makore makumi manomwe ekuzvarwa. Mutongo uyu wakapiwa zvisinei nekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vainge vawedzera nguva yavamalava pabasa vachishandisa simba ravanopiwa neconstitutional amendment number 2 act. Asi sangano relo Society of Zimbabwe riri kupikisa mitemo yeconstitutional amendment number 1 nenumber 2 richiti yakaitwa nenzira dzinotyora bumbiro remitemo yenyika. Zvichitevera mutongo wehigh court, vamalava vatongi veconstitutional court nesupreme court, mutungamiri wenyika, gurukota remutemo pamwe nejudicial service commission vakapikisa mutongo uyu kusupreme court, izvo zvakadzora vamalava pabasa. Nyaya iyi nedzimwe dzavamalava dziri pamberi pesupreme court hadzisati dzanzikwa. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.